Jino ko chingamizai imemewa tereri wenu. This audio yeino misoro yazo nau. Sangano guru rezwe mutemo munyika kana kuti Conselho Constitucional inopasisa sarudzodze kumaromeu. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoshora chiziviso chemamirire akaita nyika. Kurwisana kwakanyanya kunoenderera mberi kuCabo Delgado, kambani yawa musumbuluko Gebuza inosangana nematambudziko ekubhadhara vashandi vanosvika 21 avo vakamiswa basa pasina chavakapiwa. Haiwa, chiregai titange kuzvitonongora. Sangano guru rezvemutemo munyika kana kuti Conselho Constitucional rakapasisa nomusi wechishanu chichangopfuura. Izvo zvakabuda musarudzo dzakaitwa kumaromeo. Kunyangwe zvazvo paine zvinenge mpini zvakaonekwa panzvimbo dzekuvhotera dzinosvika 30 iko kumaromeo nomusi wegumi pamwedzi waOctobro pamavhoti ezvemumadhorobha akaitwa munyika pamaguta anosvika 53 munyika. Zvinonzi sarudzo idzi dzakaonekwa zvakare dzichidzingwa vatapi venhau munzvimbo dzekuvhotera, kusanganisirawo zvakare kunonoka kuerengwa pamwe chete nekusapangidzirwa zvakabuda musarudzo idzi panzvimbo dzekuvhoterwa idzodzo. Zvese izvi hazvina kukwanisa kutariswa nesangano guru iri rezvemutemo iro rakapasisa nekudoma sachigaro kumaromeu amai Victoria Christina Auture Timbe, mumiriri webato reFrerimo. Zvinonzi sangano guru iri rinobvuma kuti vamwe wevashandi wesarudzo vakaita zvimwe zvimhinga mupini, asi izvi hazvinei chekuita nezvakazobuda pasarudzo idzi. Tichiri ipapo, bepanhau reCentro de Integridad Pública rakataura richiti amai Victoria vakahwina nemavhoti anosvika iwo 56. Imwe nhengo resangano guru iri rezvemutemo iri mumiririri weRenamo waAmanuel Wero Frank wanopikisana nezvataurwa izvi vachitsigira nechikonzero chekuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa. Muumiririri weRenamo waJose Manteigas vanotaura kuvatapi venhau vachiti kupasiswa uku kwaitwa nebato guru iri rezvemutemo hakuna kujeka, uye vaenderera mberi vachiti bato ravo harivhumirani nazvo. Nokudaro vanozoshishidzira vachiti hakuna achakwanisa kutonga kumaromeu. Tichitarisa mawirirano nemasoko kana kuti chiziviso chezvemamiriro akaita nyika kubva pagore rezviuru zviri zvine 16, mambo Philippinus vakataura vachiti nyika yakanga iri parinane. Kuzoti mugore raDojimiri Dizaset vakataura vachiti nyika yakanga iri pamatambudziko asi zviri nane. Kuzoti gore rino rezviuru zviri zvine 16, mambo Philippinus vanoti nyika iri parinane uyezve ine kupangidzira kwakanaka kune kutendeka. Tiri pamasoko iwaya kubudikidza namai Fatima Mimbire, muongorori weCentro de Integridad Pública waanoshora masoko emutungamiriri wenyika vachiti nyika haina kumira zvakanaka sezvo iri kubatana nematambudziko ezvikwereti zvakawanda pamwe chetewo neurombo hwakanyanya kubazi rezveutano nebazi rezvedzidzo. Mai Mimbire vanoenderera mberi vachiti mabazi mairi aya haana kunyanya kutaurwa pachiziviso ichi chemamirire akaita nyika, uye haoni paine chikonzero chekuti mutungamiri wenyika wataure kuti nyika iri kufamba zvakanaka. Vanoenderera mberi vachitaura mawirirano nenyaya yekushayikwa kwemabasa pamwe chetewo nekumanikidzwa kutama kweveruzhinji kunyanya munzvimbo idzo dzinoonekwa dziine zviwanikwa. Kuzotiwo imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika waJose Makwane vanoshora zvakare masoko emutungamiri wenyika vachiti masoko aya haatauri chokwadi chiri kuitika munyika. Tichiri ipapo, mumwe mudzidzisi wepaunivhesiti waJoao Mosca vanotaura kubepa nhau reSavana vachiti nyika yemusambiki dai yakanga yakagara zvakanaka ingadai isina zvikwereti zvisiri pamutemo. Izvo zvikwereti zvichatadzisa kugara zvakanaka kwenguva yakareba kunyanya kune zvizvarwa zvemangwana. Mosca vanoti iwo nyika haina kugara zvakanaka nenyaya yevanhu vazhinji vari kubatana nematambudziko ekutamiswa-tamiswa kusanganisirawo kusafamba zvakanaka kweruzhinji, kukwira nekudzika memigwagwa pamwe chetewo nekufa kunoita avo vanotsvaga zvicherwa. Vamosca vanoenderera mberi vachiti nyika yaizova kuva iri nyika iri kufamba zvakanaka kana makambani madiki asiri kuvhara izvo zvirikonzera kushaikwa kumabasa kunyanya kune veruzhinji vatereri chiregai tibate mumwe musoro zvakare kuri kuenderera mberi kurwisana kuprovincia yeCabo Delgado zvinonzi izvo nemusi wechina chakapera kumutunhu wemilamba kuposto administrativo yeKiterajo kudistrito yeMakomia kwakaonekwa kuchiurayiwa vanhu matatu umwe akakwadzwa zvakanyanya kukapiswa dzimba dzinoita idzo makumi manomwe uyezve mumabaraka mukabiwa zvinhu apo mukadzi nemwana wakanyangarika zvirikufungidzirwa kuti wakabatwa nevawengi bepa nhau reluza rinoti zvakare kumwe kurwiswa kwakaonekwa kuchiitika munguva dzemanheru pamusi wechitatu kumwangaza uko kune mufambo unosvika makumi mairi nemashanu emakiromita tichibva pavila sede yedistrito yemusimbwa da praia uko kwakakonzera kufa kweumwe murume uyo akabayiwa nepfuti kuzoti nemusi wechipiri wemedia fax wataurawo vachiti vanhu vairi vakaonekwa vachiurayiwa uyezve dzimba dzinokwana kuita makumi manomwe dzikapiswa uye zvinhu zvikaonekwa zvichibiwa mumabaraka iko kudistrito remudhumbe kana vakarike kutanga zvinonzi kurwiswa uku kuri kuonekwa kuchitenderera munzvimbo dzinoti Musimbwa da Praia, Palma, Nyangade, Makomia, pamwe chetewo neKisanga. Zvinonzi nemusi umwewo kubudikidza netsamba kana kuti Carta de Mozambique wawengi wakaonekwa zvakare vachipinda muchitoyo mudistrito reMakomia. Uko kwakaonekwa kuchiurayiwa vanhu vairi uye dzimba dzinoita idzo makumi matanhatu dzikapiswa. Zvinonzi zvakare nomusi wegumi nezvirongo muna mwedzi waDezembro panguva dzemangwanani kwakaonekwa zvakare kuchiurayiwa vabati wehowe vanoita vatatu kunzvimbo inodaidzwa kunzi Nifindi iko kuMusimbwa da Praia kubudikidza newe Carta de Mozambique munzvimbo iyoyo masoja akwanisa kurwisa nekuparadza kamba yevawengi haiwa chiregai tikubatsirei musoro wekupedzisira mwana weavo vaimbova mambo wenyika ino waRimando Gebuza waMusumbuluko Gebuza varikupomerwa mhosva yekuita chikwereti nevashandi vanosvika iwo makumi mairi nevanomwe zvinonzi izvi zviri kuitika pakambani yake iye Musumbuluko Gebuza kambani inodaidzwa kunzi Musumbiji zviri kunzi kubva pamwedzi waFevrero iwo waMusumbuluko vakamisa vashandi basa vakabvumirana navo kuti vaizokwanisa kuvapa mari yavo iko zvino zvinonzi kwapera mwedzi misere asi havasati vakwanisa kubhadhara vashandi ava vashandi vanotaura kuCarta de Mozambique kuti vari kuedza kutaura nava Musumbuluko asi hapana kana chiri kubatsira gweta rekambani iyi waIsalcio Mahanjane vanobvuma kuti chokwadi pane chikwereti nevashandi icho chiri kuitika asi ivo vari kuita masimba ese kuti vakwanise kubhadharwawo mari yavo nekambani yavakaitira basa iri kambani yezvemafoni waMusumbuluko Gebuza zvinonzi nguva dzese waiwana rutsigiro runobva kuna baba wavo avo vaimbova mutungamiri wenyika waRimando Gebuza Carta de Mozambique inotaura kudaro iwe inoendera mberi shiti waMusumbuluko waiona mabasa akawanda kwazvo uyezve pakambani yemafoni vakapiwa basa rekugadzira maposto anosvika iwo mazana matatu nemakumi mashanu ari mapoo ekufambisa tambo dzefoni kumaprovincia ari kumaodza nyemba kwenyika yemusambiki kubudikidza neumwe ataura asina kuda kudomwa zvinonzi kambani iyi Musumbiji yaikwanisa kuita mari pamwedzi yoga vega inosvika iyo 7 millions de miticash zvinonzi kubva pasondo rakapera waMusumbuluko vakwanisa kutambira mari inosvika iyo 10 nezvinomwe emamijonji demetikashi pakondrato yavakabva kusaina neimwewo kambani asi ivo vari kuramba kubhadhara vashandi uye vanooneka vachivhaka chahavo kuBelene vamwe vataura zvakare kuCarta de Mozambique vanoti waMusumbuluko dai vaida kubhadhara mari idzi vaikwanisa kubhadhara vashandi wavo pachikwereti mari inosvika iyo 100 nezvitanhatu zvezviuru zvemari yemadhora haiwa basi vateereri tichasangana zvakare pamabasa enotice audio tinoti murambe muchitibata patelegram whatsapp pamwe chitione kuti palike kana kuti gosto papajina yedu yenotice audio pafacebook sare zvakanaka vateereri